Maina basawa zulu ni mfunzo wenyu, wongu tiri kutarisira mkuru wa Irani, president wa Irani, kushanyira nyika yedu ino ye Zimbabwe, musi wa 13 July. Apo bacha shanya, kuno kuzovandu za ukama wakadzika, wagara uripo pakati pe Zimbabwe ne Irani. Kuti uti utore tise kunerimwe mandwe pa musoro.
Kujigizana uku kwaka tangari ni chaisho vamgeju.
Seza muno ziwa, Zimbabwe ne Irani. Yakatanga ukama wayo kubva mugore ra 1983 ndiro gore rataka pachirungu tingati establish diplomatic relations pakati penyika mbiri idzi saka kuhidzana kubva gore rero kwange kuchingoramba kuchingenga kuchienderera mberi
saka nyika mbiri idzi dzinodyidzana panyaya dzei chaidzo
tinonyanya kuzvidzana nenyika iyi yeIrani mune zvemigodhi, mune zveutano, mune zvekurima. Saka tinotarisira kuti kuuya kwemukuru weIrani kushanya kuno kuZimbabwe kuchatora ukama hwedu kuhuindisa pachidanho chepamusoro-soro sezvo tagara tichidyidzana zvakanaka fani nenyika iyi.